Tagashira president wekuBelarus muno muZimbabwe. President wekuBelarus akanga afanotungamirirwa naVice Prime Minister wake pamwe chete nevakawanda vanobva kumabusiness.
Imiwo segurukota rinoona nezvemaindustry, manga muchisanganawo nani kubva kunyika?
Ini sa Minister of Industry and Commerce, nangandine Minister of Industry and Commerce waikoko zvakare kuBelarus.
Pane musangano wamakaita nevemabhizimisi, wanga uri wei uye wanga warongwa nani?
Kwanga kune yatinoti business forum yevemabhizinesi emuno muZimbabwe pamwe chete nevekuBelarus. Wanga wakarongwa neZimbabwe National Chamber of Commerce neConfederation of Zimbabwean Industries pamwe chete nevamwe vakuru vakuru vemabhizinesi.
Kushanya kwemutungamiri weBelarus uyu kwakakosha zvakadii kunyika yeZimbabwe, uye zvinoratidze munyadzi zvekutyidzana idzi?
Zvinotaridza kuti chinangwa chapresident vedu Dr. E.D. Mnangagwa chekuti vemabhizinesi vatange kushanda nemainvestor avo vari kubva kunze kwenyika kuita kuti Zimbabwe ibudirire. President vaMnangagwa vanogara vachitaura kuti Zimbabwe is open for business. Uye nyika ino ine upfumi hwakawanda.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Kuagriculture, minda, mvura, ivhu rakanaka, zuva. Toendazve kuzvicherwa kumining, kuri kuti lithium, gold, platinum, zvese zviri muno. Asi chatinenge tichitarisira ndechekuti vekunze kwenyika vakaita fanika vekuBelarus vanouya voona nyika yedu vombva vati ivo tinoda kushanda nemi. Isu zvino tisi tinozoti huyai tishande tese.
Muri kuda kushanda nawo sei chaizvo?
Fanika isu vekuindustry tiri kuti tine leather kana kuti makanda ayo matehwe emombe. Anoda kuti matehwe emombe iwayo asukwe, agezwe, agadzirwe kuti agozokwanisa kana kusona handbag kana jira releather riya rinoiswa pamasofa. Zvese izvozvo zvinenge zvichida meshini yacho. Saka yeve kuBelarus vauya muno vamwe vari kutaura zvekuti toda kuti tigadzire zvematehwe iwaya tiite machira ematehwe. Vamwe vari kuti mune donje rakanaka muno muZimbabwe, tinoda zvino kuti tigozoya nemeshini yedu tigosona machira tiri muno.